Vatamborinyo kwa wakati vaturi venau pamuzinda we MDC tiwe avestaus nasi kuti avaoni kuti sei nyaya kuti muwe vatevedzeri vavatsvangirai vachamisa ndivo vave kubata chinzvimbo chemutungamiri webato iri yamusa mutauro sezvo izvi zvisina kuitika apo pakambodomwa vamwe vatevedzeri vavo vanoti muzvare Tokozani Kupe navamudzuri kuti vabate chinzvimbo ichi zvichitevera kudomwa kwavachamisa nezuro munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vakaburitsawo gwaro iro raiti vamudzuri ndivo vange vachakabata chinzvimbo chemutungamiriri webato iri vatamborinyoka vakoka musangano wevatori venhau kuti vatsanangure kuti vachamisa ndivo vakabata chinzvimbo chavatsvangirai pari zvino vati vakataura navatsvangirai nezuro uye vachamisa vatotanga basa ravo semutungamiriri weMDC nhasi apo vasangana nenhengo dzeparamende pamwe nemasachigaro ematunhu ebato ravo asi mutauri webato iri vaobert gutu vaudza studio 7 kuti chokwadi chaicho ndechekuti vamudzuri ndivo vakasanga kubata chinzvimbo chavatsvangirai
chokwadi chiripo ndechekuti acting president veMDCT ndiva Elias Mudzuri ndo zvandakaudzwa nevakuru vangu ndakamiririra bato reMDCT ndo zvandiri kudzivisa vana veZimbabwe ndiri pamhepo kudai ndo zvandiri kudzivisa pasi rose ndoda kuti vazhinji vazive kuti handina kwandakarerekera vamwe vari kundituka vachiti uri kuita zvefaction uri kuita zvei nokuti havazivi kuti tinoshanda sei
vagutu vati vamudzuri avo vari kusouth africa pamwe namuzvare Kupe pamwe navamonzora kucape town kumusangano wekutaura nezvemubatanidzwa wemapato ezvematongerwo enyika vachadzoka kuHarare mangwana uye vachaita musangano nevatori venhau kuti vatsanangure mamiriro akaita zvinhu mubato iri vagutu varamba kutaura nezvemusangano waitwa navatamborinyoka nevatori venhau vachiti vakuru vemusangano vachaona kuti zvokwaniswa sei
muchidimbu ndikangoti pachauya vamudzuri vachanatsotsanangura uyu womukomana achiedza press conference yake handiti zvokuti ndiende mberi kwokuti zvaitwa sei nokuti haaiwa hanzi hatingakumukuri hapwa dzeduka pane vanhu pano panhepfenyuro yavanhu vanhu vachange zenge vachihwa kuti matanho atorwa ndeapi kana vakuru vatsoka
ukuwo mutauri wemubatanidzwa wemapato ari muMDC Alliance vawalsh mancuve vaburitsa mashoko ekuti alliance yakaita chibvumirano chekusapinda mumusangano uri kupindwa navamudzuri muzvare Kupe navamonzora sezvo vasina kugutsikana nezvinangwa zvavo zvakaita sekudyidzana nechimwe chikwata chemuzanup f cheg40 asi vagutu vati MDCT yakakokwa pamusangano wezviri pamutemo uye vati havangashupike nevamwe vanhu vari mualliance avo vati vari kutoda kurarama nekubatana neMDC ivo vakatiza vakavashoropodza zvakanyanya ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.